Vakambo vakanzura muHarare vaworship Dumba vanoti havana chavanoziva pamusoro pavampoko uye vakatanga kunzwa nezvavo painge pave kuda kuitwa Congress yebato rezanu PF.
Vampoko handiwazive ndinongonzwawo kuti vanguvari vakambenge varet one time ambassador kusouth africa.
VaWashington Ngirazi vekumbare vatiwo hapana zvavanoziva kunze kwekuti vaimbomirira Zimbabwe kunze kwenyika. Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo ndezvechokwadi kuti veruzhinji havana ruzivo pamusoro pavampoko uye zvakakosha kuti vazivikanwe neveruzhinji.
Vampoko ndakanzwa nezvavo kuti vakamboita ambassador wedu kusouth africa. Ndikanzwa zvekuti vakarwawo ndechimurenga asi vari kudivi rezap vachishanda vari kumozambique ndofunga sokudaro. Asi kuti ndidzi ndoziva kuti mafungiro avo chaiyo chaiyo neyadzi zvematongerwo enyika akamira sei asi handanyatsozvinzwa kana kuzviziva. Vanofanira kuzivikanwa nevanhu vamutedzero wemutungamiriri wenyika, saka vanofanira kuti vane basa guru rokuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti maitiro avo akamira sei, nyaya dzenyika vanodzibata sei, uye kuti vaitewo chiremera chekuti vazivikanwe kuti kutedzera mutungamiriri wenyika. Nyangwe havo vakasarudzwa navamugabe pamwe vanogona basa racho nyangwe vakasarudzwa.
Asi vati vane chivimbo chekuti vachaita basa ravo nemazvo sezvo vakadomwa nemutungamiri wenyika. Vatiwo chimwe chinofanira kuziva vamboko kuti vamugabe havapikiswe uye vanogona kusiya basa zvakaitwa nevaimbo vemutevedzeri wavamugabe amai Joyce Mujuru kana vakada kukura musoro. Vanodzidzisa zvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe amai Charity Manyeruke vanoti vanhu havangazive vanhu vese vakaenda kuhondo uye chakakosha ndechekuti vamboko igamba rehondo uye inhengo yezanu PF yakavimbika ndosaka vasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vampoko ndemuhwava vaitungamira mauto eZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA uye vakambomirira ZAPU kuMozambique Zimbabwe isati yawana kuzvitonga. Vari ikoko vakashanda nedzimwe nhengo dzebato reAfrican National Congress yekusouth africa dzakaita semutungamiri wenyika iyoyo vaJacob Zuma. Vachenesani Ndungwaka avanoongorora mashandiro aita bato rezapo vanoti vampoko munhu aive nechinzvimbo chikuru kuhondo.
Vampoko chatinoona chakanyanya issue ye Congress of Militants inonzi muZipra kana muZapo Congress of Militants. Congress of Militants ndiyo yakazvara abbreviation inoti Zimbabwe People's Revolutionary Army. Before then kwaive neainzi Department of Special Affairs yaive ne anamdara chikuda chinaye former governor vakange vakatrina kunana Korea kuma 65 ana sharpshoot ana dlakama. But group ra 71 rakauya neyainzi structure kana kuti pachirungu yatingati organogram.
Vampoko vakambomirira Zimbabwe kunyika dzakaita seRussia uye vange vachimirira nyika kuSouth Africa kubva muna 2011 kusvika pavakasiya basa mwedzi mushomanana yapfuura vave kuzopinda mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.